misoro yenhau dzanhasi, China, chikumi 15, 2017. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vaChristopher Mushowe, vatadza zvekare kuuya kuparamende kuti vazotaura matano ari kutorwa nehurumende pakugadzirisa mitemo inombunyikidza vatori venhau pamwe nekusunungura masaisai ematerevhizhen izvo zvatsamwiswa masangano anomirira vatori venhau munyika. Vanhu vekumanikaland votadziswa kuita mabasa avo vachinzi vagadzirire kusvika kwava Mugabe kumusangano uchaitwa musakubva mangwana. Mugodhi weEldorado kumashonaland west wopedza vanhu nekudhirika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.